Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri chikunguru 20, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nyanzvi munyaya dzehutano dziri kurumbidza danho rehurumende rekuti makirinika nezvipatara zvisiri zvive ruzhinji zvitange kubaya nhomba yeCOVID-19. Dare repamusoro muPeter Maritzburg, South Africa, ratambira nhasi chikumbiro chemagweta ari kumirira vaimbo vemutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma chekuti dare iri rimbomisa kunzwikwa kwenyaya yehuori yavari kupomerwa. Masangano anorwira kodzero dzevanhu akaratidzira pamuzinda weZimbabwe uri muBritain pamwe nekusiya gwaro renyunyuto kumahofisi ebazi remukati meBritain, achinyunyuta neurongwa hweBritain hwekuda kudzosa kumusha zvizvarwa zveZimbabwe. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyanzvi munyaya dzehutano dziri kurumbidza danho rehurumende rekuti makirinika nezvipatara zvisiri zveve ruzhinji zvitange kubaya nhomba yeCOVID-19 sezvo zvichibatsira mukuwedzera uwandu hwevanhu vanobayiwa nhomba idzi munyika. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Munyori mubazi rezveutano vaJasper Chimedza vaudza makirinika nezvipatara izvi kuti zvichange zvichipiwa nhomba pamwe nezvekushandisa nehurumende. Vachitsanangura mutsamba yavanyora, vaChimedza vatiwo muzvipatara zvisiri zveveruzhinji izvi madhokotera achabvumidzwa kubhadharisa vanhu madhora emuno mazana 4 ne34 ne35 kana kuti $434.35, uko vana mukoti vachabaya vachabhadharisa vanhu madhora emuno mazana 224.64 vatiwo hapana anobvumidzwa kubhadharisa vanhu mari inodarika yatarwa nehurumende. Imwe nyanzvi yezveutano uye vari nhengo yeparamende inomirira chinhoyi, Dr. Peter Mataruse, vaudza Studio 7 kuti danho iri rinogona kuwedzera uwandu hwevanhu vachabayiwa nhomba.
Zvinobatsira stereki bhekezi vanhu vanotrasta GP wavo vari kurambwa kuti dai mama tibaya nini tachida. But kwetiri kuenda ikoko, it's a question of trust. Saka vazhinji vanotrasta chiremba wavo, saka zvinobatsira stereki bhekezi semaGP munhu anogona kuona vanhu 30 pazuva. Saka ukaita 8 vaccinations per day, unotofira gepi rakakura chaizvo nevanenge vachisara vanosara vaya.
Mutungamiriri weZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vatiwo danho iri richabatsira kuti Zimbabwe ikurumidze kubaya nhomba vanhu vakawanda. Vadongo vati vana mukoti muzvipatara zvehurumende nemakirinika ikanzuru vashoma nekuda kwemari dzemihoro, vakati izvi zvange zvichidzorera shure uwandu hwevanhu vaigona kubayiwa pazuva. Vatiwo danho iri richabatsira kuti munzvimbo dzinobayiwa nhomba musanyanyounganwa zvakanyanya.
Zvinotibatsira kuita kuti tiite decongest magovernment institution, magovernment vaccination centers angagara achibaya nhomba kuti tinonga tawedzera mapoints ekuti vanhu vapewe. Saka kuwedzera ikoko kunoita kuti zvikurumidze tikurumidze kuricha the intended goal yatinayo yekuprotekta vanhu vedu. Saka ndichizvitarisa inini ndiri kuona zvinhu zvakanaka.
Asi vadongo vayambira hurumende kuti inofanira kutora matanha akasimba ekuona kuti nzvimbo idzadzizowedzere mari yavanobhadharisa pamwe nekuona kuti nhomba yecovid-19 haizotangi kushayikwa kuzvipatara zveveruzhinji uko vanhu vari kubayiwa pachena.
Tinogona kuzoona vaakutanga kuchaja mari yakawanda kudarika iyo yataurwa iyo nominal fee. Vaakutanga kuitwa chitsotsi again. Tinogona kuzoona iyo hurumende pachayo vanoita nezvazvo vaakutanga kuendesa mavaccination akawanda kumaprivate sector ikoko. Togozonzwa kuti kuzvipatara zvehurumende hakusisina kana kuti zvemakanzuro hakusisina, vaccine vasarira kuprivate.
Nyanzvi mune zveutano uye vari munyori wezveutano muMDC Alliance Dr. Henry Madzorera varumbidzawo danho iri vachiti chitsvambe chinodzokera zvakare kuhurumende kuti itenge nhomba dzakawanda.
Rikanatsa kumanejiwa zvakanaka richaona kuti izvo takurumidza kuricha matagetsi edu okuvaccinata 10 million people panozopera gore rino. Saka imwe saidi yeequation yacho kuuya kwenhomba dzacho dzichibva kunze kwenyika dzichiuya muno, hurumende ikamita is commitment kuunza nhomba, isi taunza mamaplayers emuprivate sector kuti avaccinate. Aiwa, zvinobudirira, tinokwanisa kuvaccinata 10 million people. Ndo danho rakanaka ratorwa nehurumende iroro.
Kurukota rezvemari vamutuli Ncube vachitambira nhomba mamiriyoni maviri eSinovac nguva pfupi yapfuura vakaudza vatori venhau kuti hurumende ichateverera zvipatara zvisiri zveruzhinji zviri kutengesa nhomba kuti mari idzi dzidzokere muhomwe yehurumende. Bazi rezveutano rakazivisawo nezuro kuti vanhu makumi nomwe nevashanu vakafa nechirwere checovid-19, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pazviuru zviviri nemazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nevanomwe, kana kuti 2697. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vave zviuru makumi masere nezvishanu nemazana manomwe nemakumi matatu nevaviri, kana kuti 85732, zvichiteverwa kubatwa kwevanhu zviuru zviviri nezana negumi nevatatu 2113 nezuro wakare. Kusvika nezuro, hurumende inoti vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vakange vava miriyoni imwe chete nezviuru zana nemakumi masere nezvina nemazana mana nemakumi matatu nevashanu, kana kuti 1,184,435. Vanhu vabayiwa nhomba yepiri vave zviuru mazana matanhatu nemakumi mana nezvitatu nemazana maviri nevatatu, kana kuti 643,203. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Nyanzvi munyaya dzeutano dziri kutambira nenzira dzakasiyana-siyana danho rakatorwa nehurumende rekuderedza uwandu hwevashandi vayo kusvika pazvikamu gumi kubva muzana vanenge vachibvumidzwa kuenda kubasa senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19 chiri kuramba chichiita chamuramba mhuru munyika. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vataura neStudio 7 vati danho rehurumende iri rinovhiringidza veruzhinji pakuwana zvavanenge vachida kumapazi akasiyana-siyana ehurumende. Munyori mukuru wesangano reBulawayo United Residents Association, Bura Amai Luisa Mangisi, vati vanonzwisisawo kuti danho iri rinobatsira mukudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19, asi vati izvi zvinosiya veruzhinji vachinetseka pakuwana rubatsiro rwavanenge vachida kubva kuhurumende. Amai Mangisi vati hurumende inofanirwa kuvandudza dzidziso kune veruzhinji kuti vaone kukosha kwakaita kuti vabayiwe nhomba.
Chikuru chiripo ndechekuti dai vakurudzira vanhu kuti vanobayiwa jekiseni recovid, ndo zvinhu zvingaita kuti nyika ifambe. Nokuti tikavhara nzvimbo dzinofanira kuti vanhu vawane mabirth certificate nezvinhu zvakadaro, handioni sechinhu chinotibatsira nokuti chirwere ichi zvechokwadi tichagara nacho kwenguva yakareba.
Vakambove mutedzeri wegurukota rezveutano Dr. Edwin Muguti vati kunyange hazvo chiri chokwadi kuti kuve nevashandi vehurumende vashoma pabasa kunogona kuvhiringidza zvakawanda kusanganisira upfumi, danho iri rakakosha pakudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19.
Zvakanangana nekuti chirwere chisapararira, problem ingangova pakuti zvinoafekta ikonomi, asi upenyu hwakakosha nokuti ikonomi yagara inogona kuzungomukiridzwa vanhu vari vapenyu.
Mutauriri wesangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights vaCalvin Fambirai vati sangano ravo rinotambira danho iri sezvo uwandu hwevanhu vari kufa pamwe nekubatwa kwechirwere ichi munyika huri kuramba huchikura. Vati hurumende inofanirwa kutora mukana wekuvandudza kushandiswa kweunyanzvi hwezvekufambiswa kwemashoko mukuita mabasa akawanda anogona kuitwa kuchishandiswa nzira iyi kusanganisira kupa vanhu zvitupa. Vakambove gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vati zvinhu zvinogoneka uye zvakakosha kuti hurumende itore matanho ekushandisa unyanzvi hwezvekufambiswa kwemashoko mukuita mabasa akasiyana siyana senzira yekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19.
Pane mapazi akawanda ehurumende anokwanisa kuita digitalize kuti vanhu vakwanise kushanda vari paindaneti zvakafanana nekuapplyira zvitupa, mapasipoti nezvimwe zvinoitwa kwaregistra general zvokwanika kuiswa paindaneti kana vakaisa software yacho necustomer interface yacho yekuti vanhu vave vachidini vachishandisa. Zvinhu zvatagara tichiudza hurumende yedu kuti ngaiedze kuitawo digitalize hurumende.
Taedza kunzwa kubva kumunyori wePublic Service Commission vaJonathan Utaunashe kuti tinzwe kuti ndezvipi zviri kuitwa nehurumende kuti veruzhinji vakwanisa kuramba vachiwana zvavanoda kumapazi akasiyana siyana, zvisinei nekuti vashandi vehurumende vashoma ndivo vanenge vari pabasa asi nharembozha yavo yange isingadavirwe. Mudzidzisi wezvidzidziso zvepamusoro zvehupfumi nebudiriro vaVincent Chakunda vati munyika dzakawanda vashandi vakawanda vave kushanda vari kumba senzira yekudzivirira chirwere cheCOVID, asi vati muZimbabwe izvi zvinogona kunetsa nekuda kwezvimhinga mupinyi zvakasiyana siyana zvinosanganisira kushomeka kwemagetsi uye kusave nezvikwanisiro zvakakwana zvinoita kuti vanhu vakwanise kuita izvi.
Tinofanirwa kuita broaden nhau yeonline facilities or government providing services through online means.
Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu vanosvika mamiriyoni gumi vanove zvikamu makumi matatu kubva muzana zvevanhu vari munyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Dare repamusoro muPeter Maritzburg, South Africa, ratambira nhasi chikumbiro chemagweta ari kumirira vaimbo yemutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma chekuti dare iri rimbomisa kunzwikwa kwenyaya yehuori iri kupomerwa vaZuma kusvika mwedzi unouya. Mo Blessing Munjoma anotipa nyaya iyi.
Mutongo uyu wadzikwa nhasi nemutongi wedare repamusoro vaPete Koen mushure vaudzwa negweta guru ravaZuma vaDali Mpofu kuti kutongwa kwavaZuma hakufanire kuenderera mberi pakatariswa kodzero dzemusungwa dzinosungira kuti ange ari mudare panonzwika nyaya yake. VaMpofu vakatiwo havadi kuti vaZuma vange vachitongwa pachishandiswa dandemutande uye vakaudza dare nemuvhuro kuti vakakundikana kuwana nguva yekutaura nemusungwa nepamusana pemhirizhonga yanga ichiitika muSouth Africa. Kunyange hazvo vachuchisi vakaramba vakatsika madziro vachiti nyaya iyi ienderere mberi ichinzwika padandemutande, VaMpofu vakati vanoda kuti vaZuma vange vari mudare vachipa humbowo sezvinodiwa nebumbiro remutemo yenyika. Vakun avo vatambira chikumbiro chavaMpofu vati vatora danho iri kuti vape magweta avaZuma nevachuchisi vehurumende nguva yekugadzirira magwaro achatsanangura kuti mhosva iyi ichafambiswa sei kana yatongwa. VaZuma vanzi vadzoke mudare musi wa10 yamavhuvhu paine tarisiro yekuti dare reConstitutional Court rinenge rapa mutongo waro pachikumbiro chakaitwa zvakare navaZuma pamutongo wavakapiwa nedare iri wekuti vapike mujeri kwemwedzi gumi nemishano. Imwe nyanzvi mune zvemitemo vaCrispin Machingura vanoti mukana wapiwa vaZuma nedare unoenderana nezviri mubumbiro remitemo yeSouth Africa.
Constitution yeSouth Africa nechimwe chikamu chemutemo chatinoti Criminal Procedure Act izvozvo zviri zviviri zvinoti hapana munhu anogona kutongwa oro kuiswa pamatare edzimhosva iye asipo.
VaMachingura vatiwo pachadzoka nyaya yavaZuma mudare musi wa10 yamavhuvhu dare richapawo mutongo waro pachikumbiro chemagweta avaZuma chekuti vabili downer vasamiririra vachuchisi sezvo maoko avo asina kuchena panyaya iri kupomerwa vazuma. Vazuma avo vave nemakore makumi manomwe nemapfumbamwe vari kuferefetwa nenyaya dzine chekuita nekushandiswa kwemari zvisiri pamutemo kubva muna 2009 kusvika muna 2018 apo vaive mutungamiriri weSouth Africa. Mhosva idzi dziri kupomerwa mhuri kwaGupta zvikuru vanakomana vanoti Atul AJ naRajesh Gupta avo vanonzi vaive pedyo zvikuru navaZuma. Asi vaZuma vari kuramba kuti vakapara mhosva idzi. Zvichakadaro runyararo rwave kudzoka zvishoma nezvishoma muSouth Africa mushure mekunge hurumende yaendesa mauto zviuru makumi maviri nezvishanu munzvimbo dzanga dziri kupisa nemhirizhonga iyi. Nhasi vanhu makumi matatu vakasungwa mumhirizhonga iyi vamiswa mudare remuJohannesburg vachipomerwa mhosva yekuita mhirizhonga. Hurumende iri kutarisirwa kuona vamwe vanhu mazana maviri vachimiswa mudare muJohannesburg mazuva mashoma anotevera. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa. Ndini More Blessing Munjoma.
Masangano anorwira kodzero dzezvizvarwa zveZimbabwe zviri muBritain neZuro akaratidzira pamuzinda weZimbabwe uri munyika iyi pamwe nekusiya gwaro renyunyuto kumahofisi ebazi remukati meBritain achinyunyuta neurongwa hwehurumende yeBritain hwekuda kudzosa kumusha zvizvarwa zveZimbabwe 150 nemusi wechitatu. Hurumende yeBritain inoti vanhu ava vakaparadza mhosva munyika iyi nekudaro vanofanirwa kubuda. Dzimwe nhengo dzeparamende yeBritain dzinonzi dzakanyorawo gwaro dzichikurudzira bazi rezvemukati menyika kuti rimise kudzingwa kwevanhu ava nechimbi chimbi dzichiti dzinotyira kutyorwa kwekodzero dzavo kuZimbabwe. Hatina kukwanisa kubata muzinda weBritain kuZimbabwe kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Taedzawo zvakare kubata mumiriri weZimbabwe kuBritain vaChristian Katsande asi takundikana kutaura navo. Asi nhengo yesangano reZimbabwe Human Rights Organization vaKingston Jambao vanoti vari kukatyamadzwa kuti chii chashanduka chave kuita kuti Britain, iyo vanoti ichangobva kutemera Zimbabwe zvirango, idzosere vanhu kunyika yainoti iri kutyora kodzero dzevanhu.
Takabata nemabato akasiyana-siyana tikaenda kunoratidzira tiri pamuzinda weZimbabwe paZimbabwe Embassy tichivaiuchidza kuti hurumende yava Mugabe yakanga isingatambiri masara musiga zvine chikonzero chokuti vaiti vapandurwe hurumende. Saka tasiyana navo chii? Hurumende imwe chete iyo ndo hurumende yanga ina vamunangako. Saka chekutishamisa ndechekuti chii chachinja chavaa kuita kuti vachitivo vanotambira masanctions kuzvivo? Chii chavapuhwa neUK? Vada kurevera nhema nyika dzese kuti zvinhu zvakamira zvakanaka kuZimbabwe. Tikabva tikaenda kuHome Office kutiwo tingaiuchidze zvakare through our petition kuti ihurumende imwe chete iyoyo yavakapa masanctions masvondo apera ayo vachitivo haisi kuremekedza mahuman rights evanhu. Saka chachinja ndechipi? Vava kutumira madeputies kunyika imwe chete iyoyo yavakupa masanctions masvondo apera ayo, zvinova zvinotikatsanudza zvikuru. Madouble standards ari kuitwa nehurumende yavaJohnson neyavamunangagwa hazvisi kunzwisisika kuti vari kuda kusvika papi, and hazvisi kuwirirana nekuti vakapa masanctions kuhurumende yeZimbabwe masvondo aperayo. Vapedzezvo vochitiwo vava kutumira vanhu vari kutya hurumende iyoyo vatumira ikoko. The UK has got an obligation to receive asylum seekers over protection. Saka zviri kutityisa kuti chii chachinja.
Muri kutambirawo here zvikonzero zviri kupiwa nehurumende yeBritain kuti vanhu ava vanhu vaiparadze mhosva munyika iyi?
Zvikonzero zvavo zvavari kutaura kuti vari kuda kuti vanhu ava vadzosere kumusha ndezvekuti vari kutivo macriminals vanenge vakapara mhosva kunoku. Home variko vanopara mhosva vachienda kujere. Zvino mutemo unoti kana waenda kujere kunokora anokwana mairi unofanira kudhipotwa kuendeswa kumusha. Asi zvatiri kuona kunoku ndezvekuti kune vamwe vane madriving offences iyoyo vanotoitora semhosva, inotonzi mhosva iyoyo, unotonzi uri criminal nekuti unenge wachikora mutemo. Saka kune vane madriving offences vari kuwanikwa vachiendeswa kumadetention centers izvo, vamwe vanenge vakaitawo mafraud, vamwe vanenge vakaitawo zvakasiyana-siyana. Asi mutemo uripo unoti kana munhu uchinge waita mhosva inoita kuti uende makore mairi kujere unofanira kudhipotwa. Asi zvatiri kuona kunozvi kukatyamadza nekuti vanhu vacho vawandisa 150 and kuti tinzwisise kuti vanhu ava 150 vese vakapara mhosva here kana kuti zvango zvekuti vazadze ndege vaendese vanhu muzimbabwe kuburikidza nokuti vakabuda mueurope saka hazvitanzwisisika kuti vari kuzvifambisa sei
ava vanga vari nhengo yesangano rinorwira kodzero dzevana vezimbabwe vari mubritain rezimbabwe human rights organization vakingston jambau vari parunare kwakare kubritain nestudio 7 yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika vakafanobata chigaro chemutungamiri wemali vaasimi goita havana kukuvara zvichitevera kuda kubayiwa nebanga nemumwe munhu apo vanga vari muurongwa hwekunamata kwemaislam weaid al-ada izvi zvaburitswa nemuzinda wemutungamiri wenyika patwitter zviuru nezviuru zvevanhu vasina pekugara musouth sudan zvaenda kunogara muguta retambura zvichitevera kutiza kurwiswa mudunhu rewestern equatorial uko kwakafa vanhu vatatu muzinda weunited nations musouth sudan nemadzisawira anoshanda nesangano iri unoti uri kuferefeta kuurayiwa kwevanhu ava pamwe nemhirizhonga yakaitika iyi zimbabwe yave kuedza kukwezva vamwe vemabhizimusi vekurussia mushure mekukokwa kumusika wekutengeserana kunyika iyi werussia international industrial trade fair asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti zvakakosha kuti zimbabwe igadzirise mitemo yekuti munhu atange bhizimusi munyika sezvo paine zvimhingamupinyi zvakawanda Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Gurukota rinoona nezvemaindustry nekutengeserana, Dr. Sekai Nzenza, vanoti vakaenda kuRussia nemasangano akaita seZimbabwe National Chamber of Commerce, Confederation of Zimbabwe Industries, ZimTrade nemamwe mushure mekukokwa na
Minister weIndustry and Trade vanonzi vaDennis Mandrov. PaTrade Fair vanenge vachitaridza zvavanoita muindustry yavo. Kubvira kutechnology kune mamachines ekurimisa magadziriro avanoita dzimotikari nemabhazi nyaya dzemakombiuta nyaya dzemadrones kana magadziriro avanoita mishonga
vaenderera mberi vachiti zimbabwe yakakomborerwa mune zvakawanda zvinokwanisa kusimudzira maindustry
tinoti goridhe tinaro platinum lithium, madiamonds, zvese izvozvo tinazvo. Asi chinodiwa manje, itechnology kana kuti mamachine ekuchera kukwanisa kuti goridhe iroro rigadzirwe muno mumafactory edu emuZimbabwe.
Asi pane zvinobatika here zvakatenderanwa? Dr. Nzenza vanotsanangura.
So tiriko kuRussia takazoona zvemamwe makambani atakagara navo pasi aya makambani akanga aine chinangwa chekuti vataure neveZimTrade pakatoitwa chibvumirano chekuti maorange ari kuenda kuRussia iye zvino achawedzerwa zvikuru zvakadaro futi vakati vanodowo kuzopota vachitenga mablueberries edu vagoda maavocado vagoda mengo vagoda zvese zvizhinji fanika even mapineapple kuti apote achienda ikoko kuRussia
imwe nyanzvi nyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vanoti Zimbabwe ine zvinhu zvakawanda zvinokwanisa kuti ikwanise kudyidzana neRussia ichisimudzira upfumi hwayo
pari zvino kutengeserana kweZimbabwe neRussia kusati kwanyanyisa kudzika asi kune makambani anechitsama ekuRussia ari kushandira muno muZimbabwe akaita kunge Aurosa iyo inochera diamond kwoitawo inonzi Great Dyke Investments iyo iri kuchera platinum Saka zvinotarisirwa kuti kuenda kwakaita gungano iri kunogona kuunzwa mukana sekuti Zimbabwe ine matingati investment opportunities kana kuti mikana yekuita mari kune vekunze especially kana kuti tichitarisa tingangoti mumining cherwa mukurima manufacturing zvikuru sei mafertilizer nemachemical anova akanga amboda kuratidza ndikangoti kuwana gwara pakati pekudyidzana kwenyika mbiri idzi.
Mashoko aya atsinirwawo neimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara. Asi Dr. Chitambara vatiwo pane zvimwe zvirehwarehwa zvinofanira kugadziriswa kuti Zimbabwe ikwanise kukwezva vekunze.
Makaona kutanga kuti munhu anga achiregister business kana kuti apiwe license, makatarisa World Bank ease of doing business survey yavanoitaya, zviri kutora nguva inosvika iyo about 27 days on average kuti ungochwana license. Saka mazuva akawandisisa tichienzanisa nedzimwe nyika vana Zambia vari pasi pe 10 days nedzimwe nyika dzakatikomberedza. Titoredusawo zvakare cost of doing business muZimbabwe yaka iri pamusoro zvakanyanyisisa. Zimbabwe ndonyika yedzimwe dzine the highest cost of doing business. Saka kana cost of doing business iri pamusoro, zvinoreva kuti munhu arida kuisa mari munomo achawana a very low return on investment. Ende maregulations akawandisa zvinopedzera zvakuita kuti muwe necorruption. Ende corruption inowedzerawo zvakare cost of doing business.
Musika wekutengeserana uyu wakaitwa kubva musi wa5 chikunguru kusvika musi wa8 chikunguru kuRussia kwakare. Nyika dzakawanda dzainge dzakakokwa dzinosanganisirawo Britain, German, Japan neSouth Africa. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Hurumende yoenderera mberi ichitora matanho akasiyana-siyana akanangana nekurwisana nedenda reCOVID-19 anosanganisira chirongwa cheLevel 4 COVID-19 lockdown. Vana muzvinabhizimusi vechidiki vari kuchema-chema vachiti matanho ari kutorwa nehurumende ari kukanganisa mabhizimusi avo. Muchirongwa chatinotarisa zviri kusangana nevechidiki munyika, Mike Hove weStudio 7 abata mukuru wekambani yeUpside Driving School vaitai Masango, avo vati denda reCOVID-19 riri kukanganisa upenyu hwevechidiki zvikurusa. Ngatinzwei vachitsanangura.
Chirwere cheCOVID-19 chiri kundishungurudza zvakanyanyisa. Makambani mazhinji ari kuvhara, zvinova zvinhu zviri kukonzera kuti vanhu vakawanda kunyanya vechidiki munyika varasikirwe nemabasa.
Chirongwa cheCOVID-19 lockdown chiri kukanganisa here basa renyu?
Chiri kukanganisa zvakanyanya basa redu. Takatarisa kuti nhamba yevadzidzi vaiuya kuzoita zvidzidzo zvavo yakaderera zvakanyanyisa nekuda kwekuti vanhu vazhinji vataidzidzisa vaibva kunze kwenyika, mabhodha akavhara. Saka naizvozvo havasi kukwanisa kuuya. Izvozvo zvinoita kuti basa redu riite shoma.
Sekambani, ndeapi matanho amuri kutora akanangana nekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19?
Usu sekambani, tine matanho atiri kutora anodzivirira kutekeshira kwechirwere cheCOVID-19 anosanganisira kugara takapfeka face masks nguva dzese, uyezve kukurudzira vadzidzi vedu kuti vapfekewo maface masks avo, kugara tichigeza maoko nemvura ine sipo kana kushandisa hand sanitizer, kugarazve takachengetedza social distance, uyezve kugara tichifumigeta motokari dzedu.
Vamasango, pane dzimwe nguva dzekuti munosangana nevanhu vasingade kuremekedza mitemo yakanangana nekudzivirira kupararira kweCOVID-19. Sekambani, zvii zvamunoita kune vanhu vanenge vachida madriving lessons asi vasingaremekedzi mitemo iyi?
Vakawanda vanhu vasati vava kubvuma kuti chirwere cheCOVID-19 chiriko. Isusu kana tichinge tasangana nevanhu vakadaro, tinonyatsokuvatsanangurira zvakanaka, togara pasi navo, tovaudza zvachakaipira uyezve nezvachinozokonzeresa kune avo vaanozondosangana navo vavanogara navo kudzimba kana vachinge vapedza malessons.
Nguva ndiyo yadyanana petai huru kuredu nokanda mashoko enyu ekupedzisira kune vateereri kunyanya vechidiki.
Ndinokurudzira ani naani akanditeerera panguva dzino kuti kana achinge awana mukana wekubayiwa nhomba inodzivirira kutekeshera kwechirwere cheCOVID-19 aite saizvozvo. Vasateerera kumashoko eavo vanorambidza vanhu kundobayiwa nhomba inodzivirira chirwere cheCOVID-19. Izvi zvakanakira kuti kana chirwere ichi chichinge chazokubata wakabayiwa nhomba, hachizokubati zvine mutsindo.
Avanga vari vaitai Masango, mukuru wekambani Upside Driving School, vachitaura vari parunare namaikowe weStudio 7 vari kuChipinge. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kuStudio 7 at vovnews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.